evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, August the 13th, 2015. Welcome to the Live Talk, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the continued job losses in the country and their impact on families and women. What are your views on the issue?
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15445 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But for you, the ladies out there, Thursday is your day. Don't forget to join us.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com or www.voashona.com and www.voandebele.com.
My name is Jessie Majumi. I'm the Member of Parliament for Harare West Constituency in the National Assembly, and I'm also a lawyer, and I'm gravely concerned by this crisis of job losses and mayhem in the labor law and the absolute end of job security in Zimbabwe caused by the recent judgment of the Supreme Court. You know, contrary to the common, belief that members of parliament can change laws by themselves, the sad reality is that our legislative system works, is driven by the executive. The bills that come to parliament are brought in by the relevant ministers that bring them to parliament. Generally, our legal system works by the relevant minister. In this case, the Minister of Labor and Social Services, bringing to parliament a bill to stem this hemorrhage of jobs. But again, you know, I'm sorry to say that personally, I don't expect much in that direction, because you see, the government very clearly said that this ZANU-PF government, when it won the election, they started immediately talking about the need for labor market flexibility. Clearly, this is what they are doing. Members of parliament vanogona kuunza anzi ma private members bill, private kuti minister Jessie Majumi ndonyora uchinyorwa draft amendment. Ndingazviti hangu, asi kazhinji ma private members bill ane mukana mudiki diki, nekuti kazhinji anopedzera kunzi anogona kunzi manonzi ma money bill, zvichireva kuti mabhiro ayo anoita kuti hurumende ishandise mari kubva kana papi nepapi. Asi zvinoda kutanga wawana mvumo ya vice president kana yema minister. Saka zhinji mitemo inosungouya ichibva kudi kumakurukota ehurumende. Ende tiri ipapo, ina hangu tuda kuti ndingotaura hangu chokwadi chekuti ndiri kuunzwa hangu chingoverenga kuti iro bato rezanupf rine vamiriri vakawanda muparamendi, uyezve vandivo vari mukabhineti. Ndiri kuzwa zvichinzi vane draft yavaiita yebhiri rekunza. Asi kutaura chokwadi, ini ndiri kufunga hangu kuti vada kutibata kumizi, nekuti zvaitika izvi vanonyatsoziva zvavari kuita. Ndofunga vateereri vanonyatsoyeuka vachitaura meno mazwi avaitaura ekuti labor market flexibility. Avakatanga vachingopinda muofisi gore irori ravarahwina maelection vachitaura kuti kuri kuda kuti paitwe labor market flexibility. Ndiyo iyi yacho iyoyi.
Akushukananga kakhulu ngoba xa ungasehla income uzaphilwa uthi. But kubomama especially the single ones, lama widows, kuba nobunzima kakhulu ngoba nguwe ubaba, nguwe umama, so kungase kube njalo sibile kuyahlukuluza. But ukuhlukuluzeka kwakhona vele akunyeke ngakuyihlukanisa lokho bobaba, ngoba nxa usulahlekelwe umsebenzi kungahlela income. And okubuhlungu kathesi ukuthi whether usebenze iminyaka emingaki, 40, 50, iyaretrentshwa ukuthi uyihambeli ngemali yakho ende uzayilinda ungayize ukuthi ibuyanini kumbe nini kumbe nini. Abanye bethune besifa wena. So really kulobunzima omama bathwala nzima. Nxa kulokwenzima emsebenzini sikhona ukuthi sibaprotekte, but si-approache abaqashi babo singakhulumanga ukuthi uhlupho lolu olwenzakala enkampanini sibuthongo kanye. Siyabakhusela, sibavikele, but silungisise izinhlupho zabo.
Welcome. If you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at the continued job losses in the country. We're looking at their impact on women in particular, but also generally on families. What are your views on the issue?
Most companies in the country have been taking advantage of the recent Supreme Court ruling giving employers the right to terminate employers' contracts by giving them at least a three-month notice, leading to the massive job losses.
Over 20,000 workers have so far been fired following the Supreme Court ruling that has given the employers, as what Star just said, the permission to fire workers on 3 months' notice.
And we noticed that some critics are blaming the government for the continued job losses, citing its failure to create employment through the 2.2 million jobs promised under the ZANU-PF Zuma set.
And Star, also, you know, I spoke to some women rights organizations like Musasa Project, and they were saying that they've actually noticed a rise in the number of domestic abuse cases that have been reported by women, but they're not exactly sure whether this is related to the job losses. But today we'll be discussing and seeing, you know, what our listeners' views are regarding this.
Lamuhla ke balaleli sixoxa ngodaba olusegudwini olokuxotshwa kwezisebenzi mahlayana ngabaqhatshi babo. Sinanzelela njalo ukuthi lokhu kulandela isinqumo somthethwandaba owe-Supreme Court owathi abaqhatshi balelungele lokukwenza lokhu. Kodwa sinanzelela ukuthi amankampani amaningi sehle egijimela phambili ukuthi aphonge ukuxotsha nje izisebenzi mahlayana ngoba lawo ethwele nzima ngaphansi komnotho lo onzima kangaka. Yikho ke siyabe sikukhangela lamuhla, sikhangela njalo lokuthi kuthinta njani abesifazane.
Iroidama Star, nasi turi kutarisa muchirongwa chedu chemadzimai. Matambudziko ari kutarisana nevanhu munyika. Takanyanyotarira madzimai nemhuri. Zvichitevera izvo, Star, mutongo wakaturwa neSupreme Court ruling mavhiki apfuura, unoti iwo vashandirwi vanogona kudzinga vashandi vavo mabasa vachinge vavapa ivo notice ye3 months kana vasisakwanise ivo kuti varamba vachienderera mberi nemabasa. Asi vamwe vanoshorawo vanoti zviri kuitwa izvi hazvisi pamutemo, kunyangwe zvacho pane mutemo iwoyo wakaturwa, uyezve pari zvino hurumende iri kuedza kuzeya kuti vaone kuti zvingafambiswe sei. Tanzwazve kuti nhengo dzeparamende dzingangosangana mangwana kuti vazeye kuti zvofambiswa sei. Asi tikazonzwa muzvare Jesse Majome vachiti havaone chinobuda pamusangano iwoyo, nekuti vazhinji havasi kunyatsozva kuti chii chiri kuitika panyaya iyoyi.
Liqiniso lelo, ngoba sizwa njalo kuti kulandela izinqumo lesi idale lephalamende kusasa likhangelelwe ukuthi lizame ukuguqula umthetho lo ukuthi izisebenzi zingaphongukuxotshwa nje mahlayana, okuthiwa yikugazetha ngesiNgisi. Sesizabona ukuthi kuzahamba njani kumbe kuzaphumelela. Kodwa kuyasolisa ngoba abanye amalunga edale lephalamende athi wona awukuzwanga lokho, kodwa engabizwa azimisele mavela sokuthi asukumele phezulu ahambe ngoba lawo efuna ukuthi izisebenzi amalungelo azo ananzwe zingaphongukuxotshwa nje mahlayana.
Tinotenda Star, I know now. Shona, it's not your forte, but tinotenda Star, we are lucky today we are joined in studio by our guest, Ms. Simbi Munjoma. She's an engineer based here in Maryland, in Washington, and she's going to be on our program just giving us the diaspora view, how some of these job losses are affecting those that are in the diaspora that are looking for family back home. Welcome to the Women's Roundtable, Simbi.
Thank you, Star, and Marvelous. I'm glad to be here.
Simbi, tell us a little bit about yourself. What do you do here?
As you said, Marvelous, I'm a design engineer at a consulting firm in Gaithersburg, Maryland. I work as a structural engineer, and we do design calculations, and we produce the drawings that go with the designs.
Sisimbi, zviri kuratidza kuti aiwa makajika mabhuku, mombotsanangurira vatereri vedu nemurimi rwamai. Tokuchingamidzai pano pachirongwa kuti munoitei imo muno muMaryland.
Mazvita, tinoona tiri kushanda seengineer, tinoinga tiri kubatsira vavaki vanovaka dzimba nezvikoro kunoku kuMaryland. Tinonga tiri kuita my calculations ni mabuku etinonga dzidza kuchikoro tichabatsira in that way.
Aiwa tinotenda kuva nemi muchirongwa chedu. Tisataenderera mberi sisisimbi. Imi tichiona zviri kuitika kumusha izvi. Muri kuona here vanhu vanobva kumusha vachikumbira rubatsiro kana nezvimwe zvakadaro takatarisana nezviri kuitika zvekushayikwa kwemabasa?
Zvinoti bata mwoyo chaiyo chaizvo problem nekuti tinotiri kuda kubatsira takagara tichingoda kubatsira ana vabereki nemhuri dzedu dziri kumba. But kana uchiona kuti basa mabasa kana kumba hapana even one wanongo ane mabasa akanatsa kumira mushe vakumashaya. Zvinobva zvatihwadza moyo because unonga uchinzwa a greater burden as you would say kuti tirambe tichivabatsira. And you know what, this is called diaspora. Hapana munhu muhama neshamwari dzangu dzinova dziri kunoko. Kumba kwedu kumba kwedu. Takagara tichitarisira kuti tichada kudzokera. Saka kuchona kuti mabasa akushayika even kana une basa rakanaka zvinobva zvatihwadza.
Aiwa tinotenda sisisimbi star.
Yes, Simbi, what did she say?
Is saying that she being here in the diaspora, she you know, she has seen that the number of requests that are coming from home or for people needing help has escalated, even those that actually have well-paying jobs because of these job losses. So she's just saying it's sad because being in the diaspora, you know that you want to go back home one day. So it's sad when you see what is going on.
Yes, and today we were talking to some of the people living in South Africa, some Zimbabweans living in South Africa. They are saying that they have to take more money home now. They have to take care of their families there because the demand is now higher for help.
Yes.
Is this what you are also encountering here? Are the people having to increase the amount of, say, money or clothes for food and stuff because of what people are facing back home?
Yes, I would say so. I think the pressure to send more goods home, more money home has increased. Anytime the economic pinch is felt at home, we feel it as well here in the diaspora.
Yes, thank you very much. And we have with us here the Member of Parliament for Bulawayo South, Dorcas Sibanda, on the line. Welcome to the show, Dorcas.
Thank you very much.
Yes, Honorable, we understand, as you are aware of what we're talking about today, that these job losses, what is your view on what's going on? And has Parliament talked about this before we get to the gazetting of the amendment of the Labour Act?
We have engaged with the ministers here and there, but the bottom line is we are waiting for the amendment. It's actually sad. It's a sad situation. You know, when we say the government in place promises people millions and millions of jobs, before 2 years down the line, then millions and millions are losing their jobs. It's quite a sad situation, which is unacceptable anyway. Anyway, in the world, it's really unacceptable. So as legislators, we are waiting for the act which has taken so long, which obviously we need to, when we work on it, we need to bear in mind that it's not a favor. Or the government won't be doing a favor to create jobs. We need jobs. People need jobs in any situation. People need to be at work. We need our food on the table, you know. We need our shelter. We need water. We need to live. We need to move on. We need to be free in our country and really feel that we are Zimbabweans. We are in our country. And it's the government's job to make sure that they safeguard that.
Yes, interesting observation there from the Honorable MP. Marvelous.
I was going to ask Honorable kuti mungotsanangura nemururimi rwamai zvamamuri kutsanangura vamwe vakateerera vanzwewo imi zvamuri kuita sevadare.
Zvona ndiri kutaura ndezvekuti nyaya iyi tinoitaura mudare reparamende tichibvunza kunyanya minista apa nepapapa, asi zvikuru zviripo ndezvekuti mutemo unofanirwa kugadzirwa. Mutemo unofanirwa kuti ugadzirwe mutanzira yekuti mutemo unofanirwa kuti uprotekte kana kuti unofanirwa kuti uprotekte vanhu vese. Munhu kana achishanda ka munhu kana achienda kubasa achishanda, anoshandira kuti awane kudya, awane pekugara, awane mvura and so forth and so forth. And ibasa rehurumende kuti hurumende imeke shuwa kuti zviripo zvese izvozvozvo. And tikatarisa hurumende iripo iyi, iyo yakati within 90 days inenge yagadzirisa inenge yacreata majobs. Teso tinozviziva, it's an open secret. Teso tinozviziva kuti ndozvataiudziwa kuti zvichaitika. Asi takuona kuti mazuva iwayapfuura kapfurikidza kapfurikidza, instead mamillions nemamillions vakudzingwa mabasa, mafactory akuvharwa. Isusu tamirira kuti mutemo iwouye kuparamendi tiutarisise, titaurise, because isu tinogara muvanhu. Saka tichataura isusu zvinodiwa nevanhu, zvatinoexpecta kuti hurumende agadzirire vanhu. Nokuti kana uri apo uchitonga vanhu vakugadzika apo kuchitonga, vanenge vachida kuti vatonge ivo nenzira yavanoda ivo inovaita kuti vasununguke munyika mavo. Usatonge uchiti uri kutonga iwewe uchisafisa vanhu.
Aiwa, tinokutendai honorable. Star, unenge une muteereri, you seem to have a caller on the line.
Yes, lo mlaleli uEmmoyo oseBotswana. Sakubona Emmoyo.
Sanibona ma.
Ye, kunjani khona ngapho? Ungaphi weBotswana? Use Francis Town, use Gaborone unga?
Francis
Town. E Francis Town, khona ngapho?
Tinakuyabukelela
ba. Ye, ungasinika imbono yakho ngalolu daba esixoxa ngalo.
Esh, yazi nibuhlunga bomama babo. Hayi, omama bathele nzima. Yebo, thina obaba singcono kwazele kwadala ukubana sizobithi ukuthukuzela. Kodwa pho, heyi, omama bona awuma. Nibuhlunga impela ngoba ngiyakwazi ukuthi njengoba sebelahlekele ngamisebenzi obaba, bahlala kuyimpi njengoba vele omama benganamandla, bayohlala beshaye njalo umuntu engisemsulu lahlekelwa umsebenzi.
Ngilibambe umlomo kancinyane, lingani liyaphakamisela ilizwi phezulu Mbijana, abanye abalalela basoze belizwe ngoba likhulumela phansi. Ye, liqhubekani njalo.
Yebo mama. Yebo mama.
Ningaqhubeki.
Ukuthi ngibuhlungu kakhulu ngabomama. Njengoba ngenze ngingene ngihlele nabomama, ngibuhlungu kakhulu. Sengathi ngazi uNkulunkulu engabeka isandla kubomama kakhulu. Sihlale nathi njalo thina obaba ukuthi njengoba sisilahlekele emsebenzini, singabahlukumeza omama mayesekhala umama. Abantwana balambile, abantwana bacuthiwe esikolo, abantwana bathangwa, bafuna ukubhadalelwa lokho. But ngihleli lapha ngibe sengihluthilwa yinhliziyo ngingibaba ngigide umama uyazula ubenza amabele, kodwa wamenga zange siyalime lonyaka njengoba lezulu yalele.
Yes, sesikhangela lina khona ngapho ixolo kulingenela lapho likhuluma. Sesikhangela lina khona ngapho eBotswana kuhamba njani, lilemuli yini ekhaya eZimbabwe njalo khonapho elihlezi khona? Ye, kuhamba njani, kuyancediseka yini, libancedisa njani?
Kuyancediseka mina Yeah. Ngoba ngiyake ngikunanzelele noma ngikhona lapha nje eBotswana, ngiloo ngeqa ngelinayo ngidobha lokhu ngihlanganisa. Noma ngifika ekhaya ngiyakwazi ukuthi umama ngumuntu okuthanda ukukhangela izinto eziningi ngoba nguye umnikazi muzi phela phela. Singaze sizijaye ezibindi sithi thina baba silemizi, hhayi omama yibabathetha imizi. Yikho sibili noma ngikukhangele ngendlela engiyibonayo mina engiyaye ngizwe owami unkosikazi ekhala noma ekhala ngalokhu ekhala ngalokhu pho kungakanani namhlanje iyazi amamiliyoni amamiliyoni nayo sesisathengisiwe emisebenzini esedeliza futhi utakamani lehlala phansi bathi bayazama omama ezitaladeni lapha yiba badingeleyo uyaziyo bathona begijiniswa batshaya bayenziwani o nkosi yami awunkosi kahle unkulunkulu kasizwele bona
hayi siyabonga kakhulu umbono wakho mnumzana moyo
awubantwali ke lesicelise nathi imithandazo kazalwane yazi sininye ngemithandazo kuphela ukuthi omama sibavikele kuko konke loku kwizimo esiwubona zisenzakala ezweni lakithi
yeyeyeyayiulungeswawa
swawa njengoba kukhathana namavoti sokulanze kwede kufika amavoti siyabe sihlipheka kakhulu
yeah, hayi sithemba kuzalunga sithemba kuzalunga sibongile kakhulu ukuxoxa lani mnumzana moyo libuye njalo obuhlelo ngevikeza
ngizabuya sibili mama yesho kodwa yabandla omama bandla wema
hayi kuyezwakala
omama bevele behlukumezeka kangaka sibi kodwa uhulumende wakhona lowo bantu kati kasizweli njengoba yethu samkhetha kodwa niyoba sekutawuza kumele impondo nje
siyabonga kakhulu okwakhathesi sesizathi sinika abanye abalaleli ithuba sibongile kakhulu kuba lawe kuhlele yeah, Mr. Moyo is very emotional there. He's saying that women are really facing hardships, and he's calling even on the men to be not to be too harsh on the women. Mm-hmm. If they have no jobs, they shouldn't take it on the women and be angry and do all that. As we said before, that some of these incidents have led to cases of violence in the home because the family structure now, the expectations that the men should bring, you know, the bread home is
the breadwinner.
It's not happening as it was supposed to, or as it is supposed to. So this is what he's talking about, and he's appealing to the government that something should be done. After all, they promised millions of jobs during elections. What is going on now? That is what Mr. Moyo is saying.
Thank you, Esther. Tine mwe mutereri sisi no zipo chikomo variku South Africa. Toku chinga mizai ne mfaru pano pachirongo cheduche madzimai sisi no zipo.
And not end this marvelous ma kadini enji pachirongo. Aiwa,
tiriwadi. Imi muriku South Africa kupi?
And South Africa ku Free State.
Ehe, murikuona osei zvirikuitika kumusha izvi zvekuti vanhu vari kungomiswa mabasa zvisina tsarukano. Murikuona zviri kukanganisa here kana kuti imi vari kuSouth Africa makuwanikwa muchida kuzobatsira zvakawedzerwa here avo vari kuZimbabwe?
Kukanganisa zvinhu zviri kutokanganisika hazvisi kungoafekta vanhu vari kumusha ikoko chete zviri kutoafekta nesu tiri kuno because tine mafamilies ari ikoko saka tinenge taakutofosewa kana tambenge tichimbopa pane imwe level taakutofosewa kutoti tichitopula masokisi edu chaizvo kuti homwe isimbe because zviri kuafekta especially madzimai ndo vatiri kunyanyochemera zvakanyanya because tine makesis evakadzi masingle mothers nevamwewo vakadzi vazhinji ndovaama breadwinners mukati memhuri mazuva ano saka izvozvo zvinhu zviri kutodzosera zvinhu zvakawanda kumasure because chero vakada kuti vazame mabhizinesi munhu wese kumusha ari kutengesa saka wakutengesera chaiye panenge pasina waukada kuti utengesere uye ari kukutengesera ende mari ezvino musekuleshen hamuna musekuleshen mari saka kungotengeserwa nokuita zvikwereti mari yacho hapana chinobhadharwa chinobuda saka at the end of the day tiri kuona kuno kuti vanhu vachafloka chaizvo kuuya kuno vachizotsvaga mabasa because obviously kana munhu wanga uchishanda basa rakanaka uchiorowo zviri nani mari hapachisina social free income vaakutozoposwa kuti vangoya vatore any dirty job iri kuno sezviri kungoitwa nevazhinji kuti find kuti vane madegrees vaya vane madiploma vane macertificates vari kungouya kuno vanongotora any job because hapana vari kuzama kuti vaise chikafu nekubhadharira vana nekuchengeta vana mumhuri dzavo
aiwa tinotenda sisino zipo tinoda kutorawo vamwe muteereri sisi Lucia vari kuSouth Africa zvakare makadii sisi Lucia
ivo makadiiwo ndinotenda nekupinda muchirongwa
tipeiwo pfungwa dzenyu
mafungiro angu nemaonero angu apa vari kukuvadzaisi tiri kuno kunyika yeSouth Africa
sei muri kudaro
nokuti yokuti pavanga vachishanda vachibetserekawo nemariyo yeichitaitumirawo pashoma ezvine zvavamisa mabasa zvinhu zvakutotirwadza takutotumira pahombe zvinhu zvakutotishungurudza zvakutotirwadza nezvavari kuita.
Aiwa, tinokutendai isusi Lucia. Maybe Star, before we go back to our guest on the line, we can take some WhatsApp messages that were sent by some of our listeners. They must be sitting by the radio waiting to hear their messages. We'll hear from them now.
Okay.
Mvukure kwa rekwa fiti. Ini ndiwe NDC, ndiri wati kandide, chima mwono mwati chingimu. Kwa mwono wangu andine ita mwono jingwa jingwa kwa wangu. Ini ndiwe kati ndo wana kwa utikuda strategy ya sani ya usaka watu wanwe, sila ndi kumaruwa. Noti, wano tu wati kumaruwa ukondoko wano pusisa wano. Adingo wanyora nyora mazita, wane stupa. Ini ndiwe mwono wangu ili utikuda wana kwa utikuda wana kwa wanwe, ndiwe kumaruwa. Noti kumaruwa kuno ukubanu, wano ngobati, kwa wati ngodani kwa msangano. Achimbo nziya ene zvitupa munyo kwa chikafu chikafu chachachui saka inona kuti vanoona kuti vanhu vakauya kumaruwa kuno kunotambuka kune nzara imwe isingaiti ndokune support yavo yakawanda inokanganisa zvakanyanya zvikuru sei kuputsa dzimba dzevanhu vumbavha kuvanana hazvitambohwisisi ichangu ama zvake zvake nokuti vana vangoita zvavo baba woita zvavo mai woitavo zvavo iyapo munhu achitanga kuita zvake ona achitsvaga zhira yekuti ndingawana sei kuti ndibatsire vana mwana wachibudawo nezvake ona achiti ndingawana nzira sei yekuti ndiwane chikafu saka hazvina kutambohwisiki kuno vanhu nendava ndandokosha kukonzwa vampe musevenzini ukuvhara kwamakambani mbona hatiistrategy dzaanhu ngava tizi kuti umuntuwomsiwena futi emadhorobheni wavona kuti vanhu vashaya vanomboneekujileyo so mnambona hati vafungisa vantu vonke vaemakaya wavazi kuti mutahaekaya hakuna musevenzi hakuna zvurizirukalini yaverichona ndiii zvakupena heyo vyanemusanganeni vyanezva yantizelibhala loku laloku kodwa kungela lutho. Inini ndinoitwa Amanda Macheka, ndiri muHarare, ndinogara Glenville, ndichishanda muindastiri. Ndiri mudzimai anoshanda muindastiri. Zvandinoshanda muindastiri, nyaya yekuburitswa kwemabasa kwevanhu ka marwadzo chaiwo. Nezvinezvi kuri kupunzwa dzimba, vanhu vari kuburitswa mabasa. Hatichaziva kuti tofungei semadzimai. Endino kuti mudzimai akabata imba kunzi musha mukadzi. End hatizive kuti hurumende ida kuti tiite sei tirarame chirudzi nemhuri dzedu. Ndo maonera tiri kuita zvokuti mabipi ari kutogara akatokwira everyday. Ngozi vanhu vari kuburitswa mabasa everyday. Saka handizive kuti semadzimai todii torarama sei. Kugadziriswa kwachoka hatimbodi kunyepera. Nokuti ezvinezvi kana iwo mavhendazi acho chaiwo ari kuburitswa murodhi makambani vanhu vari kuburitswa hatizive kuti hurumende chaicho yaida kuti vanhu vararame chirudzii handichatombozivi.
We heard there from some of our listeners in different parts of the company of the country who sent us, some sent WhatsApp messages, some were writing on Facebook. So today's program really started, we had a lot of women who were on standby, you know, to share their views. But because our time is running out, we're going to go back to our in-house guest, Sisi Simbi. Mungu watipuwa maonero enyu nezvirikutaurwa nevateereri zvamanzwa.
Thank you, Marvelous. Zvataurwa nevanhu vafona in nema WhatsApp messages chokwadi.
Apo Sisi Simbi motombomira makadaro to our guest, our in-house guest is Miss Simbi here, and also Honorable Dr. Sibanda on the line. Please stay on the line as we migrate for our radio listeners. As you know by now, we're streaming live. Please go to www.voazimbabwe.com and stay tuned. I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
Kulabo abasilalele emsakazweni uluphela lapha uhlelo lethu kodwa singahlangana njalo ngoba siqhubekela phambili sisebulenjini likhangele ku-www.voazimbabwe.com lapho esiqhubeka khona ngohlelo. Mina ngusithandekile Mhlanga.